Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura atirimu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo kukadzi 27, 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndezvinova vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vatamika vaita sei vanodiwana vanhu vachiti vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
Atakuara. If it's like that we have to have in the street.
Bato Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF kukwekwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri emastudents kune vari kuenda nevari kusara saka ose magroups iwaya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika riini.
Mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF varwisa vatsigiri vebato iri. Mutauriri webato reTCC Muzvare Fadzai Mahere vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuvara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano, matemo nesimbi. Muzvare Mahere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF vaita mhirizhonga iyi. Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanuPF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anochipanyaya inotevera.
Paita barara manya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazikanwa kuti ndivanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vashamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki veTCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taikuzava munhu wandi yauti anoizi bhadhi ndatozoona kuti vangu vakawanda ndatozongera ndakuatakwa nevamwe. Vangu vakawanda ndikwanisa kuverengwa kuti vangu vari vangani bhadhi ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumaraundi more than 10. Hapana ana wana utakwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda bhosi ndipandatemwa kanda bhadhi ndatanga kuritita ndichidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro.
Vashamisa vasati vataura munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reTCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
Vari kumusangano vari kudei, wanda kuwa za wanu, wata mika waika sei, wana diwana wanu. Eh, maji za wanu kuwa, wanda kuwa za wanu, kuwa ika sei kuwa.
Ate kuma.
Eh?
Ate kuma. If it's like that, we have to, wana up in the street, that atisha isu, atisha mnanga kwa isu.
Isu, zune zubipache nesu, tisha misa arkongo chunga isu. Zawaru kutimila wanu kwa so kwaza, kwa wanga ketanza wanu, kwa nako oku. Nikangaila akei mani, nikangaila akei mani,
Atina kukwanza kunzwa kumapurisa panyaya ii. Mushire mekumbo miswa kwe msangano uyu. Nekuda kwe merijonga ii. Mapurisa ano zirira merijonga. Azombo tenderera pange pachitirwa msangano uyu. Kwe chingu wachitiki. Vacha misa wa shora zwe merijonga. Yezwa matongeru wenyika. Wakati tunogona kutivanu. Wazo petsira wesa mtemo maoko avu. Yezwa tunogona kwenzira kusagazika na mnyika. Vatibatura warisatira paruru wazviripa mtemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvavari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma wangu munhu anotungamirira zvinoita kunyika ine zinyekenyeke ndiani? Aiwa choti mukomana apa mudhara apa wamunoenda naye njirani?
Zvuru nezvuru zvatsigiri VCCC zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa wakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvo zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaitisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo, kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations Amailinda Thomas Greenfield vaudza nepfenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvokuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvokuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri ema students kune varikuenda nevarikusara saka ose magroups wa ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini seku Zimbabwe situation yacho yakaoma ma parents anogona kuva overwhelmed asi kana pakagona kungoti pachakwe munhu wani ari ku Poland nemunhu wani ari ku Ukraine vana vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvinyorwa pasi ne evidence and everything zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka
vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari mu Ukraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha vachiti zviri nani kuti varambe vari mu Ukraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke mu Ukraine makare
tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iri kuhere nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikondinye nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku ndizvo zvinhu zvinoitika moyo vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe system yacho yakatisiyane system yacho yakatisiyane saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza
vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savakiti chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seromania nepoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura vachitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zvezimbabwe zviri kunze kwenyika asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi vachitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika
zviri kutishungurudza zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutudza kuti taronga kudi nokuti zvazvino sembereka huna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodi zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri safe pasina matambudziko mukatarisa izvo zvitine chingoona pamanews mirishonga yega yega vamwe vakakuvara vamwe vakaita sei saka haumbofa wakaona mufara haumbofa wakasununguka
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaitaizi munya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine
vana veZimbabwe vanogara ku Ukraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% population ikwezvinenzvi vadiki mayouth saka ndivo vana vangadai vari mumabasa vanhu vari muzvikoro imomo saka vazhinji vavo vakutotiregai tisve tanogara kunyika dzakafanana nesouth africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko kavanto vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo idzo kwavangona kurasikirwa neupenyu hwavo
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vajames manzou vaudza studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda wezimbabwe kugermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibhedhlero zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mana nevashanu. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana masere nevatatu kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohamed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax. Makadi mukoma Malax, mhorisai vateereri vedu tinzi.
Makadi vateereri veStudio 7.
Right, mukoma Malax, tirikuona munenge makabura kambo katsva uye muri munhu anoda kusanganisa misambo yakasiyana-siyana kanonzi Loving You aka. Mungati taurire kuti musambo upoyu uye sei makafunga kunyora kambo aka?
Musambo uyu musambo wangozvara munyika unobuda nepaafrica unonzi Amapiano. Zvino zvinongouyawo mupinda mumastudio iyo yongouyawo then morekoda zvongodaro daro.
Saka kari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateereri kuti vachakafarira here.
Haiwa, tinotenda kuti ndofunga pachavatambira pachavaridzira patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakamira sei.
Hatinoimba sokudaro.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridzi apa?
Hapana chakambonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatadza zvatenge takapiwa naMwari. Zvinongopinda pose manga pese pese. Hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Coffee 1801. Ndiwa ndakaprodusa naye.
Zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsigisa?
Tangoti 3 days tanga tatogadzira zvose nekuisa mapopa nekuzo kwenye zera kuzibude chakatetekao
tu tarisao iko kambo haka loving you say maka funga ukapa iro stare kutu loving you
kumbwa nyaya zivano danana na kutu nyaya zivano wa suwana wa pararamo nikuda kwe zanga kambo itika minika nikuda kwe uruwelewe COVID ni wame wangasi na nguwa ikuwa nana waingo tora kwa mafoni hakuna chino kwa munu kuti urudoru mire even distance
saka ndo dingindira re nyuma njipa kambwa
ya ndo za haka ina kuendra na nukoko kuti hakuna chinga niko ntarefu kuti rube wedi usha hali kana kutukupere
tuo tarisa o iyo nyaya masimu za ichi rwereche COVID ili kukanga nisa iyo stay semu imbe wiki digi kudai
ya kati kanga nisa waka wandisa ikuti idai zikuanga kusina COVID tingada ipa mwegure zino tili kwa nechime chinano asuo ne mamilola azaita izi zari nani kasi ya nadipaya paya inge ya kati chinyako pisa jiura ya
saka maa kwantele kuita mamwe maa shoze inyu semu imbi
zuku kwanisa cha hizo nyapo chingo tedra o mchenu enyika ni kungo tedra o nguwa muda kuti zitetwe babasa
saka tichita risao imo mguwa ye COVID mai raramasei semu imbi pangapachi nzi musaite mabira ya nyati
ipa boga azita urige zaka oma sasa oma si tutoko tena mwari ni kuchi kilifano nasi
mune zimu ere zimbo za mruku utipiki la parisini uye zino budarini
jine ziyo ya nekaito na cheva dogo nino imba kutimuna manchi umo end of manchi isha buda sakari yes they love you next week tuenge sana video racho kwa matereri nino kumbitu sae kuti mungu endo opa YouTube anono ngo chokonya opa kanzi malachi afro ungo subscribe hao chingo terana ite sakanaka
ayo atino kutenda mkuma malax nekupenda mchuro nguwa chedicha nasi
atino kutenda mkuma
muimbi wechidiki malax achitaura ni studio 7 aliparunare muarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nawo zvezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simbarangu muri
simbarangu muri simbarangu unodipatira
aneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa cheze chitendero tisingapedzi nguva ngatindwe mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza
magadi yenyu ane zvitendero inde kwa Kenneth Nyamadza ndo ku South Africa ndiri kuda kumbobvunza ko kana munhu anenge afa aita seaccident kana munhu afa abaiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here ndokumbirawo kupindurwa ipapo munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita seaccident kana kuti munhu anenge amwa poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Wande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abaiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya ndo chinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa yasakadzwa kana kuti yabaiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa musoro penyaya iyi Reverend Simango.
ngatimboverenga ngai pana Mparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chino chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinoreve chaizvo.
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 verse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Azvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanobva nyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika asi une nhamo unobwisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwamwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sake muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Mango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinoda kubva kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Caps United 2, Herentals 3, Wawa 0. Pira regati mbutarisa msure inao zvakare. Bato re Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzePisindebele.